manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu kukadzi 19, 2021 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere chaCovid-19. Dichiti ezvinezvino muchirongwa chedu chanhasi
tikutarisira kuti unenge watariswa waonekwa kuti hauna utachiona weCovid-19 uyezve pane zvirwere zvakafanana nana sugar nana BP zvinenge zvisinga controlled kana kuti zvinenge zvisina kunyatsogadzikana vanhu ivavavo hatitarisiri kunge tichivabaya
Mishonga yenhomba yeCovid-19 yaendeswa kumatunhu ari munyika yose kuitira kuti vanhu vatange kubayiwa kutanga nemusi wemuvhuro. Vanhu vazhinji vanoti havasi kunyanya kunzwisisa nezvemushonga wenhomba uyu. Sangano reEuropean Union razivisa nhasi kuti ramutsiridza zvirango zvarakatemera kambani inogadzira zvombo muZimbabwe yeZimbabwe Defense Industries. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mishonga yenhomba inodzivirira chirwere cheCovid-19 yakabva kuChina yaendeswa kumatunhu ari munyika yose kuitira kuti vanhu vatange kubayiwa matunhu avo kutanga nemusi wemuvhuro. Panguva iyo vanhu vakawanda vari kuti vanoda kutanga vanzwisisa nezvemushonga uyu vasati vabayiwa nhomba. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupiwa kwemajekiseni enhomba anosvika zviuru gumi nechimwe chete nemazana masere kana kuti 11,800 kunyange vanga vakatarisira nhasi kutambira zviuru gumi nezviviri mudunhu reMashonaland West, mukuru mubazi rezveutano mudunhu vaGift Masocha vati vachatanga kubaya nhomba nemuvhuro. Dr. Masocha vati muchikamu chekutanga vachabaya vana mukoti, mapurisa, masoja, vashandi vemajeri pamwe nevatori venhau.
Vanhu vari kuwana mushonga parizvi tati frontline workers. Kana tichitaura kudaro tikutaura vanhu vebazi rezveutano. Tikutaura vanhu vebazi rezveutano vari masecurity. Kuti vari kushanda vari mumapurisa, vari muarmy, vari muair force. Tine vanhuwo futi vanoshanda kuimmigration nezimra vakamirira zveutano. Uyezve tino maripota avo vemapepanhau vari mugrupu rakare iroro rimwe chete remafrontline workers.
Vamasocha vati kuti munhu abayiwe nhomba anofanirwa kutanga aongororwa kuti haana chirwere cheCovid-19 here kana kuti kwete, uye vose vanorwara nezvimwe zvirwere zvakaita sechirwere cheshuga nehigh blood pressure nezvimwe zvirwere havabayiwe nhomba. Dr. Masocha vati sezvinokurudzirwa nebazi rezveutano pasi rose reWorld Health Organization, vanhu vari pasi pemakore gumi nemasere pamwe nevane makore anodarika makore makumi matanhatu havabayiwe nhomba iyi. Dr. Masocha vati vanhu vanofanirwa kuramba vachitevedzera mitemo yekuzvidzivirira kunyange vakabayiwa nhomba iyi. Mukuru wecommunity working group on health Vaitai Rusike vati hurumende haifanirwe kuita rusarura panyaya yekurwisa chirwere cheCovid-19. Vati hurumende inofanirwa kutevedzera zvinotaura WHO kuti tese tiri panjodzi kana mumwe munhu ari panjodzi.
Kubayiwa kwevanhu nhomba yeCovid-19 haina kutangira muno muZimbabwe kwete. Tinotori nedzimwe nyika dzatove nenguva dzibaya vanhu vacho, asi chinhu chikuru chinofanirwa kutedzerwa nenyika yeZimbabwe kushandisa maguidelines anobva kuWHO, kwete zvekuzosarura tichazenge tichibaya vanhu vane makore akati kana kuti vamwe vanhu vane zvimwe zvirwere zvakati havasi.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uye vaimbova gurukota rezveutano murumende yembatanidzwa Dr. Henry Madzorera vati sezvo nhomba iyi iri kumboedzwa kuti inotishandira here muno munyika zvakakosha kuti kutange vanhu vane utano hwakasimba.
Nhomba yedu yeCovid-19 ichiri pachinhano chokutestiwa. Testiwa kuti tione kuti inoshanda here, inodzivirira vanhu here kubva kuCovid-19. Uyezve kuti izvo haikonzeresi here zvakashata. Kana yabaiwa kumunhu, hairwarisi munhu here, haiurayi munhu. Kana tichiri pachinhano ichochi, chatingati maclinical trials kana kuti mafield studies enhomba ichangouya yatisati taneunyanzvi nayo kuti yakamira sei. Zvakangokosha kutipe nhomba iyi kuvanhu vari healthy vatinoziva kuti havana zvimwe zvirwere zvavanazvo zvinodzikisa immune system yavo.
Hatina kunzwa kugurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga sezvo nhare mbozha yavo yanga ichinetsa kubata, asi mutevedzeri wavo Dr. John Mangwiro vanopesana nemashoko aDr. Masocha vachiti vanorwara nezvimwe zvirwere zvakaita segomarara, shuga kana hypertension vanogona kubayiwa nhomba. Zvinonzi munhu anofanirwa kubayiwa nhomba iyi kaviri, kamwe kacho masvondo maviri kana matatu mushure mekubayiwa kekutanga. Nezvo hurumende yakazivisa kuti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru nemazana mana nemakumi maviri kana kuti 1420. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvishanu nemazana mashanu nemakumi mana nevatatu kana kuti 35543. Vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zviviri nemazana matatu nevaviri kana kuti 2302. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemuHarare vakawanda vanoti kunyange hazvo vari kufara kuti kwave nenhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19. Vazhinji vavo vanoti havasi kunyatsonzwisisa nezvemushonga uyu. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemuguta vaAlbert Mwaengepi vanoti kunyange hazvo gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga vakabayiwa nhomba yeSinopharm veruzhinji vachizviona, kutambirika kwenhomba iyi kuchanetsa muvanhu vakawanda munyika.
Vice President vaita zvakanaka kupiwa vaccine vanhu vese vachiona. Asi tinoziva sei kuti ndereKuchina ravapiwa, vanogona kupiwa rekuUK, reOxford, reariya kana reFizer. Kuti vanhu vave nechokwadi kuti chokwadi vari kutora mavhaccine ari kubva kuChina, ngavangotora chero bhoxi vorivhura vanhu vese vachiona, vovoripa kana kuna politician upi zvake anoda, uye nevamwe vanhu vese vanenge vari pedyo. Mukudaro zvinoita kuti vanhu vaive nechivimbo chokuti vari kupiwa vhaccine rekuChina zvechokwadi.
Mutori wenhau Henry Munjanja anotiwo haasi kuzobayiwa nhomba iyi nezvikonzero chokuti mushonga uyu wakangoerekana wamhara nendege pasina kana chenjedzo yokudzidzisa kana kuzivisa veruzhinji kuti mushonga uyu unoshanda sei.
Handingabondi zvangu zvokubayiwa jekiseni rechinhu chandisingazivi kuti chakamborapa kupi, chakaonekwa kupi chinoshanda. Anongova majekiseni atangoona achingosvika muno muZimbabwe. Chero kuChina kwacho ndandambonzwa kuti akamboshanda ikoko, saka ini hangu handidi.
Asi nhengo yesangano reThe AIDS and Arts Foundation vaEmmanuel Gasa vanoti vari kufara chaizvo nenyaya yenhomba yeCovid-19 yave munyika, asi vanoti zvainge zvakanaka zvikuru dai nhomba iyi yakatanga yaongororwa nenyanzvi dzeutano dzemunyika isati yabayiwa veruzhinji.
Isu seboka reThe AIDS and Arts Foundation tinofara zvikuru tichigamuchira mishonga yedu yemavhaccine eCovid-19 senyika. Asi seTough Zimbabwe isu taikumbirisisawo kuti titange tanzwa kunyanzvi dzinokwanisa kunge dziri idzo dzinokwanisa kuona kuti mishonga iyi yakanaka here, yakanakira vanhu vedu here. Hatina zvichemo zvokuti tinozogona kuti vanhu vanoita maside effects pamberi apo.
Mumwe mugari wekuAdbeni amai Nakisai Murenje vanoti vakakurudzirwa nehama neshamwari dziri mhiri kwemakungwa avo vakatobayiwa nhomba dzokudzivirira kutapuriranwa kweCovid-19, asi vanoti kutambirika kwenhomba yeSinopharm munyika kuchanetsa kana hurumende isina kupa veruzhinji mashoko akakwana ezvemashandiro emushonga uyu. Asi mumwe mukuru mubazi rezveutano Dr. Robert Mujira kurima vanoti pane hurongwa hwekushambadzira zvakadzama chirongwa chenhomba yeSinopharm kumativi mana enyika. Zimbabwe yakagamuchira nemuvhuro wapfuura nhomba dzinosvika mazana maviri ezviuru dzayakapiwa neChina pachena kuitira kuti ibaye vanhu kuitira kuti vazvidzivirire kuchirwere cheCOVID-19. Zimbabwe iri kutarisira kuwana mwedzi unouya imwe nhomba inosvika mazana matanhatu ezviuru iyo yakatenga kukambani yekuChina yeSinopharm. Hurumende inoti inotarisira kubaya vanhu zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekurwisa kupararira kweCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Sangano reEuropean Union razivisa nhasi kuti ramutsiridza zvirango zvarakatemera kukambani inogadzira zvombo muZimbabwe yeZimbabwe Defense Industries kuburikidza nekurambidza kutengeswa kana kutengwa kwezvombo kukambani iyi pamwe nekumbobata pfuma yekambani iyi. Mugwaro raraburitsa sangano iri rinoti riri kushushikana nekusavepo kweshanduko dzinooneka, kusungwa kwevatori venhau pamwe nevemapata anopikisa. Rinotiwo zvirango izvi hazvisi kuzobata vana veZimbabwe kana kukanganisa upfumi hwenyika kana kutengeserana kweZimbabwe nedzimwe nyika, uye rakagadzirira kutsigira nyaya dzeupfumi nezvematongerwo enyika kana chete hurumende yeZimbabwe yakaratidza kuzvipira kwayo. European Union inotiwo kumbosendekwa parutivi kwezvirango zvekufamba zvakanga zvakatemerwa vanhu vatatu kucharamba kuripo kunyange isina kutaura kuti vatatu ava ndivanaani. Zvirango izvi zvinotariswa gore roga roga mumwedzi wakukadzi. Tatadza kubata munyori mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika, ambasada James Manzou, kanawo gurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, pamwe nemunyori mubazi ravo vaNick Mangwana, kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU-PF kuBritain, Dr. Simba Mavhaza, vanoti danho reEuropean Union iri harina zvarinoreva nekuti chariri kuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa kutevedzerwa kuri kuitwa bumbiro remitemo nehurumende pakusungwa kunenge kuchiitwa vanenge vatyora mutemo uyu.
Kana tikatarisa mashandiro eEuropean Union, hakuna chinoshambisa pane zvavataura, nekuti chavari kutiwo kodzero dzevanhu dziri kutyorwa mutemo weZimbabwe uri kutedzerwa zviri pamutemo. Kana makateerera matauro avaita vapa mhenzaniso yevanyori venhau vakasungwa nemange vanhu vemapato akasiyana siyana akasungwa, asi kutaura chokwadi havasitaura kuti vanhu avakasungwa vapara mhosva. Zimbabwe haina mutemo wekuti munhu anenge ari mutori wenhau haafaniri kusungwa. Ine mutemo wekuti munhu wese akatyora mutemo anosungwa. EU haisi kutibatsira mukuongorora chokwadi.
Tanzwa vachiti zvirango izvi hazvina zvazvinokanganisa kuvana veZimbabwe, munoti
chokwadi chekuti chirango chese chinotorine pachinokanganisa vana veZimbabwe, mhuri yeZimbabwe yese. Kana vachinge vanyeba kuti vari kungobata chete Zimbabwe Defense Industries, tanga matarisa kuti paZimbabwe Defense Industries inoemploya vanhu vangani. Imhuri idzodzi musoro wega wega uri pabasa apa imhuri dzinenge dzakuafektwa nekuti basa ravo harichanyatsoshanda. Havachatengesa zvavanogadzira kuDefense Industries zvakaita sezvombo nei, havachakwanisa kutenga zvombo. Kuti nyika idzi inyika yakasimba, inofanira kunge ine mauto ane zvombo zvakasimba. Ndozvinati ikonomi yenyu isimbewo inoratidza nestrength inenge ine mauto enyu. Saka kana vachinge vati havachatengesera Zimbabwe zvombo, hakuna mutori wenhau vakasungwa nemasoja, vakasungwa nemapurisa. Saka isi kuti vari kunanga mwongo wenyika, vari kunanga pane power base yenyika. Zano ravo harisine kwekugadzira matongerwo evanhu akanaka pamutemo, asi zano ravo ndiri kubvisa hurumende nechisimba kana muchiwandewande chekunyevedzera kunge vane hanya nekodzero yevana veZimbabwe.
Tiri kuonawo iyo European Union, Dr. Mavhaza, iri kuti yakazvipira yakatogadzirira kuita hurukuro neZimbabwe. Munoona here hurumende ichitevera zviri kudiwa neEuropean Union?
Zviri kuita European Union zvakafanana nekuti munhu anenge akakutsika pahuru wokuvhara munhu, obva tatara newe tida kutishaurira antu unobvuma here inada wedzo vana kupanikidza hurumende yeZimbabwe kuti itaurirane iudzwe zvekuita iudzwe matongero anoda kuitwa vana veZimbabwe vana veZimbabwe vanosarudza matongero avanoda kuitwa.
Vanga vari vanongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF kuBritain, Dr. Simba Mavhaza vachitaura parunhare vari kuBritain kwakare neStudio 7. Dare repamusoro nhasi rapa nhengo yesangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, Alan Moyo, mukana wekubhadhara chibatiso kuti awane kutongwa achibva kumba kwake mushure mekugara mujeri kwemwedzi miviri. Thomas Shiripasi anotipa nyaya iyi.
Mudzidzi wepauniversity of Zimbabwe uye ari nhengo yeZinasu, Alan Moyo, apiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso nedare mushure mekugara mujeri kwemwedzi miviri. Moyo uyo ari kupomerwa mhosva yekuratidzira zvisiri pamutemo gore rapera pamusika wemabhazi pakopakabhana muHarare nechinangwa chekuda kupandukira hurumende yavaEmerson Mnangagwa akanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso mushure mekunge dare raMajor Street raona kuti haana pekugara pakati tsvikiti. Asi mutongi wedare repamusoro vaWebza Chinamhora vatura mutongo uyu vachiti hapana humbo hwakasvitswa kudare hunoratidza kuti kero yakanyoreswa naMoyo haisiyo. VaChinamhora vati mudzidzi uyu abhadhare zviuru gumi zvemadhora ari maRTGS semari yechibatiso uye agare pakero yaakanyoresa kumapurisa kudzamara mhosva yaari kupomerwa yapera kutongwa mumatare. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki muMDC Alliance vamakomborero haruzivishe avo vakasungwa nechitatu vamiswa pamberi pedare nhasi asi vacharamba vari mumaoko emapurisa kusvika mangwana pavanzi nemutongi wedare vaishewo nesumato wavadzoke kudare. Rimwe remagweta avo vapaida Moyo Saurombe vatenda kuti ndivo vakumbira dare kuti vaharuzivishe vasaendeswe kujeri sezvo nyaya yavo yatadza kunzwikwa nekuti matare anga achifiritwa.
Makumborera arikunziye akaenda paImpala kahaya akavharira vanhu pakahaya ipapo mukati achivadzivisa kufamba. Saka mapurisa varikuti that was kidnapping, ndo mhosva yaiiswa pamberi pedare. Saka mukati medare mukati nezuva ranhasi tareiza isusu macomplaints nekusungwa kwakaitwa haruzivishe sekunzwa kwemungadai makaita kuti makomborero akaredzerwa pfuti akarohwa akablindfoldwa nevanhu vaasingazivi kuti ndaanani mushure mazvo vakazonomudhamba kumapurisa. Saka mushure meizvozvo zvekunge zvaitika tareiza macomplaints hatina kukwanisa kupedza saka dare rati tiudzoke kudare muzuva ramangwana. Asi isu tadisa pamberi pedare kuti kana tiri kudzoka mangwana hazvibviri kuti makomborero aiswe iye kujeri kuremand prison asi ngaadzoswe maoko emapurisa nekuti hatisati taita process inonzi remand. Remand process ndo process inoisa munhu kuti aiswe mukati memaoko eprison services.
Zvichakadai mapurisa anonzi asungawo musikana ari kurambana nemumiriri weNorton muparamende Vatemba Mliswa muzvare Susan Mutami. Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati havasati vave neruzivo nekusungwa kwamuzvare Mutami asi vane ruzivo nezviri kuitika panyaya iyi. Vaudza Studio 7 kuti muzvare Mutami vasungirwa panhandare yendege Robert Gabriel Mugabe International Airport vachida kuenda kuDubai. Vanhu ava avo vari muchipurisa vati muzvare Mutami vari kubvunzurudzwa nemashoko avakaburitsa padande mutande ravo reTwitter pavakataura kuti vamuliswa vanoziva kuti zvii chaizvo zvakatora nzvimbo pakaputika bhambu kuWhite City Stadium kuBulawayo pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzemuna 2018 izvo zvakaita kuti pakuvare vanhu vakawanda vanosanganisira sachigaro weZANU PF amai Opa Muchinguri Kashiri mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga uyo wavari kunetsana naye pari zvino muzvare Mary Mbaiwa nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica.
Nemusi wemuvhuro chitatu muna kukadzi vanhu vemuAmerica vanorangarira vatungamiri vavo vekare kuburikidza nekucherechedza zuva rePresident's Day. Kucherechedza uko kunoremekedza vatungamiri vose veAmerica kwaive nechinangwa chekuremekedza mutungamiri weAmerica wekutanga vaGeorge Washington. Semunhu aitungamira panguva yehondo yemuAmerica uye vari mutungamiri wenyika, vaWashington vakatanga vari munhu aifarirwa zvikuru uye nanhasi vanoonekwa sababa veAmerica. Izvi zvakaitika nekuti vaive mukuru wemauto akaremekedzwa nekukunda kwaakaita vainge vakadzvanyirira America. VaWashington vakakwanisa kuumba hwaro hwevatungamiri veAmerica vaizotevera mushure mavo. VaWashington vaitenda mukukosha kwokuenzana pakati pekuita utungamiri hune simba zvakakwana kuitira kuti hugone kutungamiri zvine hungwaru hurumende yenyika, asi husina simba rinotevedzera masimba eumambo. Vachinetsekana kuti kana vakafira muhofisi, veruzhinji vaizofunga kuti hofisi yemutungamiri inofanirwa kuve yenguva yeupenyu hwemutungamiri. VaWashington vakasiya chigaro mushure nematemu maviri. Kunze kwemutungamiri mumwe chete vaFranklin Delano Roosevelt, avo vakaita matemu mana, vatungamiri vese vakatevera vakaita zvakaitwa navaWashington zvekutonga kwematemu asingadariki maviri. Muna 1951 paramende yakadzika mutemo unosungira mutungamiri weAmerica kushanda kwematemu asingadariki maviri. Maitiro avaWashington akakonzeresa kuti pave nehwaro unotevedzwa hwemutungamiri wenyika. Vakaisa zviga muzvinhu zvese kusanganisira masimba ezvematongerwo enyika, mashandiro emauto uye gwara reupfumi. Hazvishamise kuti mukutanga kwa1800, gore rimwe chete mushure mekufa kwavo, zuva rekuzvarwa kwavaWashington kukadzi 22 rakacherechedzwa munyika itsva yavakabatsira kuumba. Kucherechedza kwezuva rekuzvarwa kwavaWashington kwakatanga kuitwa zviri pamutemo muna 1885. Nekupinda kwenguva, vana vemuAmerica vakatanga kucherechedza mumwe mutungamiri mukuru vaAbraham Lincoln vakazvarwa musi wa12 kukadzi, zuva riri pedyo neravaWashington. Pakupedzisira, muvhuro wechitatu muna kukadzi wakava zuva rekucherechedza vatungamiri veAmerica vose. Kucherechedzwa kwezuva remutungamiri kunoremekedza vatungamiri vaive neushingi uye kusadzokera shure mubasa rakaomarara zvikuru rekutungamira America munguva dzakanaka nedzakaipa. Tese tinoona uye tinoyemura zvikuru kupenya uko kunotenderera pamisungo yekunze yehofisi yepamusoro vaGeorge Washington vakambonyora mutsamba kushamwari yavo. Kwandiri hapana chiripo kunze kwekubwinya uko kunogona kuratidzwa kubva mukubatana nesimba rekusimudzira hunhu hwevanhu. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Vakaremara vari kukurudzira hurumende kuti itore matanho ekuti vave vamwe vevanhu vekutanga kubayiwa nhomba yekudzivirira chirwere checovid-19. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera avo vasingaone vanoti vakaremara vanofanira kuvevo mberi pachirongwa chekubayiwa nhomba yecovid-19.
Changa chaizvo vatini zvakanaka kuti vakaremara vange variwo mapoka ekutanga-tanga kubayiwa nhomba iyi. Zvikuru sei takatarisa kuti vakaremara vakawanda havasi kuwana zvikwanisiro zvekuti vange vachizvidzivirira kubva kune denda recovid-19.
Izvi zvinotsigirwa navaThomas Muchanenyika, avo vanoshandisa madondoro pakufamba.
Mukatarisa vanoshandisa mawheelchair kazhinji kacho, vanobata mavhiri anotsika pese pese, vanotori vanhu vatogara vari pamuteyo chaiyo chaiyo wenhingi waiyoyi covid-19. Plus dzimwe nguva unowana munhu andokutirega ndikupushe wheelchair yako ndibvokubatsira kupusha, wopushwa paanosiya munhu iya anenge akabata, paanenge akabata bhanigiri zvibatsi mahendles aya, maoko ake pamwe ane covid ari kusiya covid ipapo.
Mukuru wesangano revakaremara reSigns of Hope Muzvare Samantha Sivanda vanoti hurumende inofanira kunzwisisa matambudziko anosangana nevakaremara.
Hakoni kugara eka, vamwe vanotoda masupport persons kuti vange vachivariritira, vachigara navo, vachipusha kupama wheelchair, vachidi maassistant avo. Saka ari more prone kuti awane this virus. Again, vamwe vanotoshanda nekutobata masurfaces like vasingaoni, anoto navigate environment yake nekubata bata.
Muzvare Sivanda vanoti chimwe chiri kunetsa ndechekuti vakaremara vakaita sevasingagoni kunzwa kana kutaura vanosarira shure pakuwana ruzivo rwakakwana pamusoro pe-COVID-19 kana iwo urongwa hwekubaiwa nhomba.
Before munhu asati atora vaccine, before asati atombo prioritize kuiswa kumberi kwekiu kuti ari kuzofanira kutowana vaccine, ari kutofanira kuziviswa first. Ende vakaremara vasi kuziviswa. Vane zivo about COVID-19, about the vaccines, vanhu vaya vane cell phone anoenda paInternet kuti munhu anokwanisa kupinda paWhatsApp kana paTwitter kana pachi.
Mukuru wesangano reDeaf Zimbabwe Trust, Amai Barbara Nyangairi vanoti zvakakosha kuti Zimbabwe nedzimwe nyika dzichiri kusimukira dzizvimiririre pakutsvaga nzira dzekurwisa chirwere cheCOVID-19, kwete kumirira nyika dzakabudirira.
SeAfrica tine AU, tine SADC, hatina masaintisti here munyika medu? Watarisa kuti makwikwa acho kana 200,000 doses dzichiuya, chitarisa kuti ndanani vachatanga kudzibaiwa. Chokwadi kuti patinozosvika kune vanhu vakaremara kurestereke.
Gurukota rinoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muzvinafundo Paul Mavima vanoti vari kushanda zvakasimba kuitira kuti vakaremara vave neupenyu hwakanaka. VaMavima vavembisa kuti vachaendesa kumusoro zvikumbiro zvevakaremara zvekuti vave vamwe vekutanga kubaiwa nhomba yeCOVID-19.
Andioni paide dambudziko kuti pawane consideration iyoyo. Izvi zvinhu zvinogona kuti zvigadziriswe nehurumende kuti vanhu vane madisabilities, vane marisk akakura, vapiwe preference. Chinhu chatinogona kuti chitaurwe even kucabinet, even kutask force yeCOVID-19, handioni zvichiita dambudziko.
Zimbabwe yakatara vashandi vemuzvipatara, vashandi vemumapazi ehurumende anoita mabasa anosangana neveruzhinji kuti vave vanhu vekutanga kubaiwa nhomba yeSinopharm pasi pechirongwa chakatanga munyika musi wechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Chirongwa cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyika munguva ino yeCOVID-19. Muimbi wechidiki wemusambo weZim Dancehall Soulja Love uya akashaya mazuva maviri apfuura nechirwere cheshuga ari kuyugwa mangwana muguta reHarare. Nezuro munyori wezvemabasa muzano PF Vaobert Mpofu vakazivisa kuti Soulja Love akapiwa ruremekedzo rwegamba uyezve achavigwa nerutsigiro rwehurumende. Vanhu vakawanda vanoti Zimbabwe yarasikirwa negamba guru munyaya dzemimhanzi. Soulja Love aizivikanwa nenziyo dzaakaimba dzinosanganisira pamamonya ipapo yakabuda mugore ra2018 uye imwe inonzi kana ndafa yakabuda mugore ra2019 nedzimwewo. Mumanzi wa Soulja Love uchiuya kwamuri uchibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.